manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musuwe shondo chikumi 27 2021 makateerera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vana vanofane chirwere cheCOVID-19 vamwe mazana masere nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Bato reMDC Alliance rorangarira vanhu varinoti vakapondwa pamwe nekushungurudzwa nezanupf mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2008. Asi ZANU-PF inoti iri kungozorwa mafuta enguruve yaisina kudya sezvo pasina humbo hunoratidza kuti kune vanhu vakapondwa muna 2008 uye kana varipo pasina chinoratidza kuti ibato iri rakakonzeresa. Hurumende inomisa chirongwa chekuwaniswa kwezvitupa kuvana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rino senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave chiuru nemazana manomwe nemakumi maviri nevashanu kana kuti 1725 vanhu mazana masere vakawanikwawo vaine chirwere ichi nezuro wakare izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 nyika yose kubva zvachatanga wasvika pazviuru makumi mana nezvitanhatu negumi nevasere kana kuti 46,018 vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana manomwe ane makumi matanhatu nemumwe kana kuti 37,761 kubvawo zvatanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba munyika yose vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi mana nezvinomwe zvine mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 747,330 vabaiwa nhomba yekutanga vamwe zviuru mazana mashanu nezviviri nezana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 502,178 vabaiwawo nhomba yepiri sezvinokurudzirwa nenyanzvi dzeutano hurumende yakadzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu munzvimbo dzinoti Kariba, Karoi, Chinoi neKwekwe sematanho ekudzivirira kupararira kweCOVID-19 Nzvimbo dzinonzi dziri kunyanya kupararira chirwere ichi pari zvino zvekuti dzinogona kudzikwa zvakare mutemo yakaoma kuti vanhu vasafambe-fambe dzinoti Doro, Chidamoyo, Nenyangoma kumashandaland west, Chiredzi kumasvingo, kuchitwa Nkulumani, Emakandeni, pamwe nemisha iri kumaodza nyemba kweBulawayo. Izvi zviri kuitika panguva yehurumende yakazivisa nezuro kuti yakatambira imwe nhomba yeSinopharm inosvika mazana mashanu ezviuru kana kuti 500,000 kubva kuChina. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza vatori venhau kuti vari kutarisira imwe nhomba mamiriyoni maviri kubva kuChina zvakare mukupera kwemwedzi uno. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira COVID-19 pakupera kwegore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi.
Tinoti zviri kuitika zvekuti manhamba evanhu ari kubatwa neCOVID-19 ari kuwanda kuZimbabwe hazvishamisi uye zvetanga takazvitarisira nekuda kwekuti mukatarisa nyika zhinji dzakatikomberedza nedzimwewo dziri kumadokero pari zvino vari kurwisana neyaya vari kuti third wave yeCOVID-19. Zvinoita sekuti izvo manhamba atiri kutoona kuZimbabwe anogona kunge ari mashoma pane pachokwadi. Nekuda kwekuti tinoziva kuti pane dambudziko nenyaya yekutestwa kwevanhu vanhu vakawanda vanogona kunge vasiri nyaya yekutestwa saka tinotya kutoti nhamba inogona kunge yakatoti kure kudarika zvataona manhamba ari kuripotiwa nehurumende uyezvewo tine urombo nekuti vamwe vanhu vari kurasikirwa neupenyu hwavo nekuda kwechirwere checoronavhairasi
pamungati pamuri kuona pane dambudziko ndepapi Dr. Munatsi
tingangoti dambudziko zhinji ratiri kuona nderekuti iye zvino tinonzwa makurukota ehurumende kunyanyanya vanobata nezvehomwe dzemari vachitaura ivo kuti homwe yemari iri kupfachukira ine mari yakawanda asi kupfachukira kwehomwe hatisati tanyatso kuona pakubatwa kana kurwisana nedenda recovid-19 nekuda kwekuti mukarangarira iye zvino nyika zhinji dziri kurwisana nekudai taona nhomba tikada kutarisa hedu pane dzimwe nyika tinogona kunge tichifunga kuti takaita zviri nani kudarika dzimwe nyika asi chokwadi ndechekuti hatisati tanyanya kukunda kurwisana nechirwere ichi dai homwe yemari iri kupfachukira iyi yashandiswa kuti nhomba dzakawanda dzinokwana dzibayiwe.
Hurumende iri kuti iri kuedza matanho ose ekuti nyika inge ichiwana nhomba. Nezuro takawana kuchipinda nhomba 500,000 dzesinopharm. Kupera kwemwedzi vari kuti tiri kutarisira imwe nhomba inosvika 2 miriyoni. Zvii zvamungataura pamatanho iwayo?
Tingangoti matanho akanaka asi sekutaura kwadaita nhomba idzi ishoma nekuti mukatarisa pakatanga denda iri kana mukarangarira kuti nhomba dzekutanga-tanga dzakauya musi wa18 February kuZimbabwe. Hurumende yakanga yakataura iyo kuti tinoda kuti pafezi yekutanga tibaye vanhu vakadai, pafezi yechipiri tibaye vanhu vakadai. Hurumende yakakoniwa kubata matagetsi iwayo zvikurusa zvinoratidza kuti pane dambudziko. Dai hurumende yakanga yakwanisa kumhanyidzana nekuwana nhomba nenguva iripo vanhu vakanga vakatarwa kunzi vabayiwe. Pari zvino tingana taa kutaura kuti pamwe pabayiwa mamiriyoni mashanu kana mamiriyoni 10 tichienda mberi kuitira kuti chirwere ichi tikwanise kurwisana nacho zvakanaka.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain neStudio 7. Bato guri rinopikisa reMDC Alliance nhasi rarangarira vanhu varinoti vakapondwa pamwe nekushungurudzwa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2008 pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika yaidzokororwa kana kuti presidential run off. MDC Alliance inoti iri kupomera nhengo dzebato rezanupf mhosva yekushandisa kuponda, kushungurudza, kuparadza misha pamwe nemidziyo pamwe nekubata chibharo nhengo dzeMDC senzira yekutyisidzira vanhu kuti vasavhotere bato iri. Zuva iri riri kuuyawo zuva rimwe chete pasi rose rabatana mukucherechedza zuva rekurangarira vanhu vose vakashungurudzwa kana kuti International Day of Torture Victims, iro rinocherechedzwa musi wa26/10 gore roga roga. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya yerangarirwa kwezuva iri neMDC Alliance, tabata mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Shachiwayo.
Zuva iri izuva rinorwadza, izuva rinotigaya tikarangarira, misodzi inoerera, izuva rekuti mhuri yeZimbabwe yakapinda pachimananzombe nekuda kwevarume nevadzimai vanoda simba kukunda vanhu. Izuva rekuti tikarangarira tinoona senyika riri zuva rakatisvibira, riri zuva ratinoona rima, asi izuva rinoita futi kuti isu vana vaZimbabwe tinoona pamberi apa tofanira kuramba takashingirira, tofanira kuramba takatsungirira, tofanira kuramba takabatana kuitira kuti tizadzikise zviga nezvido zvakarwira kana zvakafira zvakafuarira vana veZimbabwe vakaparadzwa neZANUPF nenyaya yekuti vanga vasikasapoti ZANUPF kana nenyaya yekuti vanga vachikurudzira kuti vana veZimbabwe vanga vachibatana.
Mari rangarira sei zuva iri vasachiwa sebato?
Ndingati kunzvimbo dzakasiyana-siyana kwaitika zvakati wandeiwo nekuda kwechirwere, muno kuziva kuti tiri pakati pekurwisana nechirwere checovid-19 chirikunzi chaakuda futi kudzoka third wave. Asi hatisina kugara taramba tichiti sevana veZimbabwe ngatibatane. Munoona isu sekucommunications tine zvakawanda zvatiri kuburitsa tichirangaridza mhuri yeZimbabwe. Zvakaitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana vanhu vari ku unza dhakariro idzodzo maplatforms akasiyana-siyana vachishare vachikurukura nekuti tofambisa sei, nekuti chakakosha haisi nyaya yekuchema chete, inyaya yekuti tochifambisa sei nyika kuenda mberi. Nekuti isu chatoda seMDC Alliance ndechekuti nyika ichifambira pamwe chete, ichiva nemuono wakanaka wokuumba inonzi national vision, munofunga munonzwa president Chamisa vachitaura nenyaya yegreat Zimbabwe vision, kuti ngative tine vision imwe inoumburidza vana veZimbabwe pamwe chete, vakuru vadiki, harahwa, chembere, vanhu vese vakabatana tiri pamwe chete.
Tiri kuona kuti nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Zvii zvamungataura?
Isu seMDC yara tinga tichitungamirira nevanhu vachamisa, vanga vari mutungamiriri, vamwe tichitevera tichibatikidza pamwe chete. Asi izvi zvinoitika chete kana tinge tabatana famba pamwe chete ndosati takati gore rino igore remasimba evanhu citizen convention
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vari parunhare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi mumwe wechidiki webato rezano PF vaAlex Gakanje vanoti zano PF iri kungozorwa mafuta enguruve yaisina kudya.
MDC Alliance harisisiri bato. Vakaluza integrity, vakaluza value and they are now in an entity. This is why they've got the extended kugadzira ma holiday amuveka avari kupemberera hakuna holiday inonzi 27 June nekuti kune zvinonzi zvakaitika 2008 zvisina humbo huripo dai kuri kunzi icho kwadi kuti kuna vanhu vakadamburwa maoko ka takambonova vairi kana vatatu saka tiri kuita MGC rangova bato raakuzvigadzirira zvaro rega nekuti ipapa mukavatarisa tinoona kudzora kana musa 29 June vaita kuti dzimwe mhemberero vanhu vaakuita zvese zvese panguva yese yese nekuti havana chinovatonga chinoita kuti vashaye chinovatonga kusika pakusagona kuteedzera kana kalenda kuziva kuti holiday inocelebratewa ndeipi neisingacelebratewa ndei.
Asi vaGakanje muri kuramba here kuti 2008 hakuna kuitika mhiri zvonga nekuti vanhu vakawanda vakaonekwa vachishungurudzwa pave nehumbowo dzimba dzichipiswa nezvimwe zvakadaro.
Mukoma mune zvematongerwo enyika makaitika mhiri zvonga dzakawandisa nyaya dzekupisirwa dzimba ndofunga hatisi kumboenda kuna 2008 pane yakatoitika musuno manje manje pasavatsvangira ikukubhoera kune vana kupe nanamonzura vaida kupisirwa mumba neMDC saka zvinonetsa kuziva kuti aipisa dzimba muna 2008 kana dziriko dzakatsva ndiani given kuti tazopfuura 2008 takaona 2018 10 years later kuine dzimwe dzimba dzaida kupiswa saka kuti vemdc vatizano pf ivo varivo vari nhoroondo yekupisira dzimba nekupisirana mudzimba kuti vapruve political point hazvichagone kutaurika kuti akapisa dzimba ndiani.
Takaona munguva yegadziriro yesarudzo dzemubato renyu rezano PF muchiitikawo mhirizhonga vanhu vachirovana nekurwisana asi muri kuti zano PF haidi mhirizhonga zvii zvamungataura?
Pane zvinoitika mukoma zvekuti uyo neuyo vairi vatatu vanogona kuita mhirizhonga asi hausi mutemo webato rezano PF wekuita mhirizhonga. Kuzano PF kana makangoona mhirizhonga yevanhu vaine tsana zvinowanika chero kumusangano weBeria nyange kumusangano waSambu nyange panaita pasarudzo dzepachikoro vanhu vanogona kupopotedzana zvazosiyana nekuMDC kunondotsvagarwa nepfuti saka kuzano PF hatina mhirizhonga kunogona kuita kusanzwanana kwevanhu nekuti akazvarwa kwakasiyana-siyana asi mhirizhonga hakuna.
Avanga vari mumwe wechidiki vebato rezano PF vaAlex Gakanje vari parunhare muHarare neStudio 7. Hazvo hurumende yakamisa nezuro chirongwa chekuti vana vanoda kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level vatore zvitupa nekuda kwekutyira kupararira kwecovid-19 nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti zvakakosha kuti chirongwa ichi chienderere mberi kuitira kuti pasaita nhubu dzinonyorera vamwe mazamanishoni. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Hurumende yainge yaisa parutivi nezuro nanhasi semazuva maviri ekuti vaya vanoda kunyora bvunzo dzegore rino vatore zvitupa asi yakazomisa chirongwa ichi chave pakati nezuro masikati yave kutyira kuti denda recovid-19 ringapararire zvakanyanya mushure mekunge vanhu vabuda zvine mutsindo. Basi rezvemukati menyika pamwe nevakafanira kubata chigaro charegistrar general vaHenry Machiri vakazivisa nezuro kuti vakamisa chirongwa ichi mushure mekunge vanhu vakawandisa enda kumahofisi avo kunotorerwa zvitupa. Mapurisa akatozoshedzwa kuzochengetedza runyararo uye vamwe vakanga vatorora pamahofisi aregistrar general aya vachida zvitupa. Mumwe mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare Chipo Zhou uyo akamukira pamahofisi aregistrar general ari pamachipisa mumusha weHighfield muHarare audze Studio 7 kuti akawana paine vanhu vaidarika churu vakanga vave mutsetse nechakare uye akazobva asina kutora chitupa. Mushure mokuzwa kuti chirongwa ichi chaiitirwa vaya vanodzidza muzvikoro zvakazvimirira kana kuti maprivate colleges.
Vakati zvonzvo vanga uda unyanyo kutora vekuma private maexternal students vanga vasina zvikupa kuti vakwanise kuregister. Deadline yekuregister isati yasvika.
Mumwe murayiridzi wepane chimwe chikoro chiri mumusha weGlenview uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti ichokwadi kuti chirongwa ichi chinobata vana vanodzidza kuma private colleges. Ati vanhu vari muzvikoro zvehurumende, makanzuru kana zvemakereke havadi zvitupa kuti vanyore bvunzo. Murayiridzi uyu atiwo vana vakawanda vaida zvitupa nekuti vanodzidza muzvikoro zvakazvimiririra kana kuti zvisina kunyoreswa nehurumende uye zvisingabvumidzwe kunyoresa bvunzo.
Handiti vamisa vachiti COVID yangu iri kukwira. Suppose long as vasina zvitupa manje papachaita nekirikeni. Ende tikada kuongorora pedu chaipo maformal students mashomanini. Inyaya yekuti zvima private colleges ari kubva zvemudzimba izvi hazvisi macenta zvizimisiri. Vakunzienda ima registered schools.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Jehova uza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanoda kunyora bvunzo vasingadzidzi muzvikoro vatore zvitupa, vachiti izvi zvinodzivirira utsotsi nechikiribidi pabvunzo.
Zvakakosha kuti vana vange vane zvitupa. Zvakanaka kuti tizive kuti vanhu vese vanonyorawo ndiwo chaiwo chaiwo.
Dr. Jehova uza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vanhu vanotambura kutora zvitupa munyika vachiti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutora zvitupa.
Dava pezvitupa nguva dzese ndokuti zvinhu zviite muchenjekeri mvura yeguru. Tisanyanya kurerekera kupolitics kana tichida kurana zvinhu zvenyika zvakaita seeducation.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti ichokwadi kuti vaya vasiri muzvikoro zvakanyoreswa kana kuti vari kudzidza kuma non-formal school kana kuti vanganzi maexternal candidates ndivo chete vanosungirwa kunge vaine zvitupa pabvunzo, kwete vanodzidza muzvikoro zviri pasi pehurumende, makanzuru kana mamisheni. Zimbabwe Schools Examinations Council yakazivisa mwedzi wapera kuti vanoda kunyora bvunzo vanofanira kunge vabhadhara mari dzebvunzo musi wa9 Chikunguru, uye vanononoka vanofanira kubhadhara mari iyi musi wa30 Chikunguru. Dr. Jehova uza Studio 7 kuti vasina kukwanisa kutora zvitupa nezuro vachine nguva yekutora zvitupa izvi sezvo pachine nguva panozosvika 30 Chikunguru vatiwo COVID-19 inogona kukanganisa kunyorwa kwebvunzo idzi. Uye semaonero avo gore rino vana vachafoira zvakanyanya sezvo vasina nguva yekudzidza yakakwana, uye varayiridzi vasiri kudzidzisa nekuti havasi kufara nemihoro yavanotambira. Hurumende yakambomisa kuvhurwa kwezvikoro nekuti COVID-19 iri kupararira zvakanyanya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta guru redunhu reOregon muAmerica reportland nemugovera rakadarika nhoroondo yaro yekupisa zvakanyanyisa mumakore ose adarika ye 41.7 degrees Celsius iyo yakaitika muna 1965 na 1981 zvichitevera kupisa kwakasvika ku 42.2 degrees Celsius nezuro. Asi nyanzvi dzemamiriro ekunze dzinoti kupisa kwakanyanyisa pane zuro uku kunogona kudarikwa nekupisa kuri kutarisirwa nhasi. Nepfenyuro yakarerekera kuhurumende muNorth Korea yabvuma kuti mutungamiri wenyika vaKim Jong-un vadzikira uremu hwemuviri wavo, uyewo kutenda kuti nyaya yeutano hwemutungamiri wenyika uyu inyaya iri kushusha muPyongyang. Sangano renhau rekuSouth Korea reYonhap rinoti kubvuma uku kwakaburitswa panhepfenyuro muhurukuro nemumwe mugari wemuNorth Korea panhepfenyuro yehurumende yeKorean Central Television. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Rumbidzai Nhambi vesangano reSection 20. Tiri kutarisa chirongwa chavainacho chakanangana nekurwisana nedambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai. Muzvare Nhambi ndino mukamuchira muchirongwa.
Tinotanga nenyaya yechirongwa chenyu. Ndanzi kumbiro kumutsanangurira vateereri zvisere nezvechirongwa chenyu ichi.
Chirongwa chatiri kuita ndechekudzivirira mhirishonga vanhukadzi kunyanya mukufamba kwavanoita vachishandisa makombi kana kuti mabhazi ezuku aya. Saka chirongwa chedu ndechekuvafundisa kuti vazive kodzero dzavo.
Kazhinji vanhu pavanotsa nyaya yegender based violence nechishona vanotoiti mhirizhonga yemudzimba iyo yatinoti nechirungu domestic violence. Zvino maakutiudzawo kuti mhirizhonga iyi iri kuitika zvekare mumakombi nemumazuko matiri kufamba famba uku. Pamunobata nyaya yevhiolence kana kuti mhirizhonga, zvii zvinenge zvichiitika kuti munhu ati aiwa kodzero dzangu dzakambunyikidzwa ndakagara ndiri mukoma?
Chatinoda kuti vanhu vanyanye kubatisisa ndechekuti mhirizhonga haingoitiki mudzimba chete. Mabhazi pamwe ivo havatozivi kuti inenge iri mhirizhonga. But kufamba kwamunenge muchiita mumabhazi muya kumanikidzwa kukwira mabhazi hamusiri kuda kukwirwa kana kusundwa nemahwindi kana kutonzi imi ambuya mazadza siti munodyisa sitereki nimi. Zvinhu zvakadaro itori mhirizhonga iyoyo. Pakufamba kwenyu hapana hwindi anotenderwa pamutemo kuti ataure nezvemamiriro enyu kana kuti mapfekero enyu kana kuti mafambiro enyu kana kuti akumanikidzei kukwira bhazi ramusiri kuda.
Uko kune vanhurume navo vari kusangana nedambudziko irere?
Vanhurume vanosangana naro dambudziko, asi dambudziko rinowira vanhurume ndingangoti rishoma pane runowira vakadzi. Dambudziko rinowira vanhurume ringangova rekuti anogona kungomanikidzwa kukwira bhazi raasingadi kana kuti orohwa nemahwindi. Asi kuvakadzi hazvigumiri ipapo chete. Vakadzi vanotaurwa navo maererano nezvavanenge vakapfeka, either body structure yake, even zvaanenge akarukwa mumusoro. Saka varume vanobatwa havo but vakadzi ndo vari kunyanya kubatwa nedambudziko iri.
Ndanzi kumbiro kuti mutsanangurirewo kune vateereri kuti chirongwa chenyu chiri kuvabatsira sei vanhu vari kusangana nemhirizhonga iyi.
Alright. Chirongwa chedu vateereri chiri kukubatsirai pakukufundisai kuti mune kodzero pamutemo. Bumbiro remutemo renyika rine mitemo yainaro inoenderana neyatinoti human dignity. Nemitemo inoenderana nekuti kuchengetedzwa kwako iwewe usabatwa zvakashata kana kuti usaitwa inonzi degrading treatment. Saka tinenge tichikufundisai mitemo iyoyo. Mukaziva mitemo inokuchengetedzai, munobva maziva kuti pamunofamba zvii zvinenge zvichiitika. Munokwanisa kuenda kumapurisa kana pane mapurisa anenge ari padhuze. Kana muri mutaundi zvaitika mutaundi, tine yatinoti charge office iri padhuze, unongomhanya ipapo unoripota nyaya yako. Kana musingakwanisi kuenda kumapurisa, pane nhamba yakagadzirwa naamai Mnangagwa yavanoti iyo National Call Center. Unongofona panhamba inoti 575 woripota nyaya yako.
Ichi pete edu hurukuru yedu, ndeapi mashoko amungada kukandira kune vechidiki vakuteerera hurukuru yedu izvozvo?
Ngavakoshese uyezve ngavakoshese kodzero dzavo. Vasarega vanhu vachingovabata zvinyanga kana kuti vanhu vachiita mhirizhonga kwavari. Kana zvikaitika izvozvo, usaregera kuripota vanhu ivavo. Nekuti kuregera kuripota vanhu ivavo zviri kuita kungati uri kutovapa mvumo yekuti varambe vachiita zvavanoita. Hapana munhu anofanira kubata munhu akafanana naye nenzira isiyo. Munhu akangoita izvozvo, ripotai vanhu vasungwe, tive nerugare munyika yedu nemunzvimbo dzedu dzatinofamba.
Aiwa mhuri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Regai titore mukana uyu mukutenda rumbidzai Nhambi nekupinda muchirongwa. Togumira pano pachirongwa chedu chevechidiki, asi tinosangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa cheLive Talk The Connection. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa uchirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chezvechitendero. Sondo rapera takanzwa tsananguro pamusoro pevafi vanonzi vatotaura zvido zvavo kuhama dzavo. Nhasi tine imwe zvetsananguro inobva kuna mufundisi David Simango. Baba Simango, pane zvamunopokana nazvo here patsananguro yatakapiwa svondo rapera?
Chokutanga chandoda kuti ndiratidzane nemi ndechekuti muchikristu zvinoti siyanei nekutsanangura kwakaita mutauri wedu wesvondo rapera. Hatimboonai vanhu vakafa kuti vanhu vakafa vari kupi. Tikaenda kuna Ruka chapter 16 verse 26, Bhaibheri rinotsanangura richiti apa ndi Jesu Kristu wakanga achitaura pamusoro pevanhu vakafa. Apa vanhu vari kutaurwa panapa vakatofa kudhara, saka imweya yavo manje yava muupenyu humwe, upenyu yahunoti kunyika dzimo.
Mufundisi, zivisai vateereri tsananguro yenyu.
Jesu unoti pamusoro pezvizvi pane mukaha pakati pedu paverse 26, mukaha mukuru wokuti vari kuno havagoni kuenda uko, kana kuti vari uko vagone kuuya kuno, nekuti pakaiswa mukaha pakati pavo kuti vasaenda kunzvimbo dzavasingatenderwi. Saka uyu waitaura jayamupfumi akabvunza kuti zvino ndingaitavo sei, ndine vanun'una vangu vakasara vashanu, ndinoda kuti vaparidzirwe. Tumai Razaro ikoko amuke kuvakafa aende kundoparidza ikoko kuvanhu vakasara. Asi Abrahama unoti hazvigoni, chiripo ndechekuti unotofanirwa kunzwa vari kuparidza ikoko. Vana Mozisi variko navaprofita variko, ngaaterere vapenyu variko panyika ipapo.
Reverend Simango, Jesu anotii uye anozvitaura papi?
Zvinotiratidza kuti vanhu vakafa pane nzvimbo yavanoenda, havagoni kuuya kunyika yavapenyu vachizodominata munyika yavapenyu, kana kuti vachizoshanda munyika yavapenyu, vachizotaura zvavanoda munyika yavapenyu. Vakafa vanoenda kunzvimbo inochengetwa vakafa, ende havagoni kudzoka kuti vazotaura navanhu panyika pano. Saka mubvunzo mukuru ndewekuti ko vanhu ava vanotaura chokwadi chokuti mapfupa angu ari papa paendai mundofukunura mumatore mugotora netsvimbo yangu, vanenge vakaita sei? Chokwadi chavanotaura ichocho hachifaniri kuti kashamadza kana kuti tivhunduke nacho, nokuda kwokutiko mweya yakaipa inozivawo kekare upenyu hwevanhu vapenyu. Kana vakange vafa vanhu vaya vaya, mweya haifi, inoramba iripo.
Mumaonero enyu zvinotiratidzei izvi mufundisi?
Deno vanhu vakafa vachidzoka nevaya vaya vakaurawa vasina mhosva nevakapondwa vasina mhosva panyika pano, vanhu vese vavo vaine mungava wokudzoka panyika pano, chokwadi chokwadi pakufunga kwenyu mungadai nyika ingadai ichifambika here? Nokuti kune vanhu vakapondwa vakawanda vasina mhosva, vakapisirwa dzimba vasina mhosva, vakaparadzwa vasina mhosva, vakaurawa nedzimotikari vasina mhosva, vakaurawa negungwa vasina mhosva. Saka denu kuri kuti pane mukana wokudzoka, hamufungi kuti panyika panapa pangadai pane bvunga mupopoto rokutoti hapana munhu waigona kuita chinhu?
Asi tinozvitsanangura sei izvi nai mufundisi Simango?
Chiri kunyengera vana vavanhu nhasi uno madhimoni chaiwo chaiwo. Hazvina mhosva anotaura chinhu chakanaka, anotaura chakanaka kuitira kuti iwewe ubatwe nacho ugofunga kutoti uyu ndimwari kana kuti ndiani. Nyange asiri mwari, but iwe unochizofunga kuti ndimwari nokuti chinhu chakanaka chataurwa. Ngatingwarirei, nokuti Bhaibheri rinoti kunyange naSatani anogona kuzvishandura kuzviita mutumwa wechiedza. Saka izvozvozvo vanhu vazhinji ngavazvizive, vanhu vakafa vanoenda kunzvimbo yavakafa, havadzoki kuvapenyu. Chinonetsa nokutambudza vana vavanhu ndiwo madhimoni anonyepera kuti ndini sekuru vako, ndini mbuya vako, ndibikire doro, ndigokugadzirira musha wako.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo, tumirai maaudhiyo enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande weStudio 7 uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa. sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi vanhu vana vanofana chirwere checovid-19 vamwe mazana masere nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Gibbs Dube.